This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 23 2016. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tinotenda tunakwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvekutarisa tichiona muZimbabwe zvido zvevanhu kana kodzero yevanhu haisikuva kutsinidzirwa sekuwirira kwakaakaaiwa constitution, nekuti zvinhu zviri muconstitution ndo zvimwe chetezvo zvatikurambira nevanovatioti ndevemutemwana kana kutiaii.
Varayiridzi vesangano rerura Teachers Union of Zimbabwe vanga vachiratidzira vachifamba netsoka kubva kumutawatawa kusvika kuHarare, vomira kuratidzira uku nekutyira upenyu hwavo. Dare redzimhosva rinorasa mhosva yanga ichipomerwa muzvare Linda Masarira nevamwe vavo yekuvhiringidza mapurisa kuita basa ravo. Vechidiki veMDCT voronga kuratidzira muHarare mangwana vachishora mapurisa nekurova vanhu vanenge vachiratidzira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano revarayiridzi vekumaruwa reRural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti RTUZ rinoti ramanikidzwa kusendeka kuratidzira kwaranga richiita uko kwanga kuchitungamirwa neutungamiri hwaro zvichitevera kuwanda kwezviitiko zvekutyisidzirwa nevasori pamwe nevanofungidzirwa kuti nhengo dzezano PF. Mutevedzeri wemutungamiri wesangano iri muzvare Tandiwe Dube vanoti vamanikidzwa kutora danho iri vachityira upenyu hwavo pamwe nehwenhengo dzavo mushure mekushungurudzwa nevasori kubva pavakatanga kuratidzira kwavo kumutawatawa uye panhakiwa pamwe nekwamurehwa. Utungamiri weRTUZ wanga wakaronga kufamba kwemakiromita mazana maviri kubva kumaramba pfungwe mudunhu remashonaland east kunosvika kuHarare, uko kwavanga vachida kunosiya gwaro renyunyuto kumahofisi ebadzi redzidzo yepasi pamwe nehofisi yepublic service commission. Gwaro renyunyuto iri rinonzi rine zvichemo gumi zvinosanganisira nyaya dzemihoro iri pasi pepoverty datum line, kukwidzwa kwemari dzekubatsirikana, kusimudzirwa kwezvikoro zvekumaruwa, kugadziriswa kwedambudziko rekushayikwa kwemari pamwe nekuti varayiridzi vachiri kudzidzira basa vapiwe mihoro izere. Sangano iri rinoti kana hurumende yakundikana kugadzirisa matambudziko aya inofanirwa kubva pachigaro kwoitwa sarudzo itsva. Ngatinzwei hurukuro yataita namuzvare Dube pamusoro pedanho ratorwa nesangano ravo.
Iwayo security nekuti vari kuramba tichitevera, saka tasvika pabhora uchiti about aramba 20 km tawazokuramota tikasvika pabhora sata tikatimbokuvira mrehwavhijana timboona kuti zvakamira sei, tikaona kuti vanhu varisa kutsvaka ipapo. Takavazoona kuti security yani yakunetsa, ndikaramba ndakazotaura namafarauri ndikati ha kuno kuzvinzva izvo zvakunetsa nekuti vanhu vadi varamba tichitoteverera. Handipatakazodiaida kuti zvinani timbomira sezvo tamira kudai titarisira kuti musiwe wechina musa 25 vataitarisira kusvika muHarare tisatofamba tinda kumaeducation offices emuno muHarare kuhead office tichinosakudza petition yange tisinazopedzisa hedu na8 kilometers dzasara hedu tongotangira muno muHarare tichingosvika pamaofisi tichivata gwaro redu.
Iko kutyisidzirwa kwamakaitwa uku zvinokurakidzai chii nemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe?
Zvekutarisa tichiona muZimbabwe zvido zvevanhu kana kodzero yevanhu haisi kuva kutsinidzirwa kukuwiza za patakele pataka yoyu tumeanki wa constitution nukutu zunjuri constitution ndio zunye chete zunja tukula ndila ndio zunyewa ndia kiyoti ndio mtu mwanka na utikoti kwa isi ya chumala uki nika yedu atinaru sumi ndio kura kutu tinaru
mune matana mucha tora ere kura kiza uku nyunyuta ne kushunguruzu kwa maka itu kwa uku
kia tora matana nukuti atinga ngore kiusha kango ndaro nukuti wakate kushunguruza kushunguruza ikoko uweze atiti zoroza atiti kati kushunguruza kutu mwili ya nilaya tinga ngore kumushika uza nukuti kabuduza pache na tora kwa uku zirikutuwa nere mtuweno uza zirikutuwa uza kieta nukula uku shuzi nukuka mwili
Kwa rutsi giro kwa maka wanao kubaa kune vanu wa mai sangana nao, maka rutambira se?
Rutsi giro kwa hivu wana cha hivu kunyanya taakuda kushika mamre wa machu.
Wanga wari mtewezeriwe mtungamiriwe sanga nore rura uticha zuenye na Zimbabwe, Muzari Tandwe Duwe, wari parunari mwarari ne Studio 7. Tineji ziviso chakakosha pamusoro pekushanduka kwechirongwa chedu. Kubva nemusuwe muvhuro nyamavhuvhu 29 Studio 7 inenge isatefenyura mururimi rwechirungu. Asi zvakadaro naudze chirungu dzichange dzotefenyurwa pazvirongwa zveVOA English to Africa. Africa News Tonight kubva muvhuro kusvika chishanu kuti wemugovera nesvondo pachirongwa cheNightline Africa. Studio 7 icharamba ichitefenyura nechirungu chirongwa chelive talk icho chawedzerwa nguva yekutefenyura kuenda paawa imwe chete. Munokwanisawo kuramba muchiwana nhau dzezviri kuitika muZimbabwe pawebsite yedu. Ticharamba tichitefenyura nechishona nendevele kubva muvhuro kusvika chishanu pamwe nemugovera nesvondo apo tawedzerawo nguva yechirongwa kuenda pamaminitsi makumi matatu. Kuti munzwe nguva dzatinotefenyura pamwe nemasaisai amunotibata endai pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Vechidiki vebato reMDCT vanoti vacharatidzira mangwana muHarare uye kuparura chirongwa chehashtag MyZimbabwe vachishora mapurisa avari kupomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu vachirova vanenge vachiratidzira. Vechidiki ava vachatanga kuratidzira kubva muna Julius Nyerere kusvika muna Jason Moyo. Panopera kufora uku vechidiki ava vachazoenda kumahofisi ebazi rezvemukati menyika kwavachanosiya tsamba yenyunyuto. Zvichakadaro nhengo dzezanu PF nhasi dzaramba zvakare kuseya nyaya iri kupomerwa mapurisa yekutyorwa kwekodzero dzevanhu mudare reparamende. Nyaya iyi yanga yasimudzwa nemumwe mutevedzeri wemutungamiri webato reMDCT vaNelson Chamisa vanova mumiriri wekuwadzana West mudare reparamende. Hatina kukwanisa kutaura nevanokokera zanu PF mudare reparamende vaLove More Matuke. Ngatinzwe hurukuru yaitwa nemutoro wedu wenhau Blessing Zulu achitaura pamusoro penyaya iyi.
Mashura nezviratidzo munozviziva kuti tine manenje achifambisi. Hama dzedu dzekubato rezanu PF maMP vangoti pasvika nguva yekuti tichipinza nyaya mudariro kana kuti mugango yekuti mapurisa anobata sei vanhu vanenge vachiratidzira kana kuti pavanosunga vanhu vanozvifambisa sei kana kuti pavanosunga vemusika kana vemakombi vanenge vachifambisa madriver motikari dzakasiyana siyana vanozvifambisa sei vari kuteedzera kodzero dzevanhu vari kuteedzera rebumbiro remutemo wenyika vari kuteedzera here zvinodikwa nezvitsidzo kana kuti zvisungo zvakaitwa zvekodzero dzevanhu pasi rose. Izvi pazvangoti zvaakuda kunopinda hama dzedu kusanganisira vati kurei vabvezera vachichemberei vaita mhandara chaidzo kutachipitipiti kuda kutiza muparamendi kuti hatinganzwi mashoko aya nekuti vanga vasina mashoko ekuti vangazeya munyaya iyi. Nevati kurei Harahwa tatodziona kuti vanga vachityoka makumbo vachibuda nepadhoo iri nange mutange kutiza. Handizi kuti ishoko ravakapuwa here kubato ravo kuti vasanzwa kana kuti nyaya isapinda mudare. Saka zvaitika izvi zvazoita kuti pasara pane maMP asina kukwana nhamba yekuti nyaya izewe. Munongoziva kutika kukanyaurangana kana nyaya ichifanira kufamba panotodikwa kuti dare ringe rakagara. Saka pazotadza kuva nekoramu inova kechitatu kuti zvinge zvichiitika kubva pavhiki yapera. Haisi nguva yekutanga zvakamboitika zvepatakasumudza yavadzamara, zvikaitika zvepakasumudzwa nyaya yavamupoko naHonorable Red Cross, zvapamwa zvepari zvino. Tiri kuona kuti wamuitiro wayo Nzuma kushaya nyanga.
Saka semaonero enyu nezviri kuitika izvi, nyaya iyi ichazombosvika pakuti ichazozeiwa?
Nguva kana ichifanira kusvika inongosvika chete, ichatozeiwa. Nyaya iyi iri mudariro nokuti zviri kuitika muZimbabwe zvicharamba zvichiitika zuva nezuva. Toda kutotsvaga kuti tingaita sei kuti tiwane mhinduro.
Mumwe wevateedzeri vemutungamiri webato reMDCT vaNelson Chamisa, vanova mumiriri wekuwadzana West mudare paramende, vari parunare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutongi wedare rembare magistrate nhasi arasa nyaya yanga ichipomerwa muzvare Linda Masarira pamwe nevamwe vapfumbamwe yekukanganisa mapurisa kuita basa ravo muHarare apo vaiedza kusunga Dr. Patterson Dzamara nevamwe muAfrica Unity Square. Gweta riri kumirira muzvare Masarira nevamwe vavo vaObey Shava veZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti kuraswa kwenyaya iyi kunotevera chikumbiro changa chaiswa kudare nevachuchisi chekuti nyaya iyi iendeswe mberi zvakare sezvo hurumende yanga isati yapedza kugadzirira. Asi mutongi wedare anonzi aramba chikumbiro ichi achibva arasa nyaya achiti kana hurumende yazoda kutevera nyaya iyi inoita izvi kuburikidza nemasamanisi. Asi izvi hazvina kuita kuti muzvare Masarira vabude muusungwa sezvo vari kupomerwa imwe nyaya yekutuka mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Ngatinzwe hurukuro yataita navashava.
Dare raratidza kushungurudzika nemabatiro ari kuita vamuchuchisi nyaya. Nokudaro mutongi abva apa iye mutongi wake wokuti vamuchuchisi vari kutora dare sekunge zvinhu zvamahumbwe. Nokudaro vana Linda nevamwe vake vabva vasunungurwa, zvikanzi makasununguka kuchienda. Kana vamuchuchisi vazorongeka vachakutsvakai nenzira dzemasamuni.
Saka zvava kureva here kuti muzvare Linda wabva vabuda kujeri kwavanga vari?
Kwete, vamwe vese ndivo vabuda asi muzvare Linda varamba varimo nokuti vane imwe nyaya yavainayo yavainzi vakatuka mutungamiriri wenyika vaMugabe iri kuitwa kwaMutare. Unyaya iyoyo kwaMutare vari kunzi havana kuuya kukoti, saka pane warrant of arrest ratingati gwaro rinoti ivo ngavarambe vari muusungwa kusvika vatorwa namapurisa. Nokudaro havana kukwanisa kubuda marenge nenyaya iyo iri kwaMutare.
Saka vachatarisirwa kutorwa rini nemapurisa kuti nyaya yavo ipere? Tinoona kuti yekwaMutare yaane mazuva akawanda.
YekwaMutare regai nditi ndanga ndiriko nechishanu chapfuura ndichikumbira kuti magwaro avo anoita nechekutongwa kwemhosva dzavo aunzwe kuno kuHarare, nyaya yacho ingoitwa pamwe chetepo nedzimwe dzese. Chinova chikumbiro chakadavirwa nomutongi wekwaMutare kutaura kwatiri kuita kunoku mumazuva maviri kana matatu anotevera. Ndinodavira kuti magwaro avo anenge aunzwa kuno kuHarare kuti tiite nyaya yavo.
Nhasi nyaya ipi vangu vachipomerwa iyoyi yaraswa nedare? Tichiona kuti vari kumira mumatare nenyaya dzakawanda.
Nhasi yaraswa nedare inyaya yavanga vachinenedzerwa kunzi vakakanganisa mapurisa kuita basa ravo awo akanga achida kusunga vaDzamara nevamwe vainzi vakanga vaba muAfrica Unity Square mazuva vakanga vachiratidzira variko.
Avanga vari gweta riri kumirira muzvare Linda Masarira nevamwe vavo vaObey Shava vari parunare muHarare neStudio 7. Vanhu vanonamata muchechi yeProphetic Healing and Deliverance Ministries inotungamirwa naProphet Walter Magaya vanoti nyaya iri kupomerwa vaMagaya yekubata chibharo inyaya yekuda kusvibisa zita ravo. Asi vamwe veruzhinji vanoti matare ngaambopiwa mukana wekuzeya nyaya iyi. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Pasvika Studio 7 nhasi pachechi yePhD Ministries musha weWaterfalls muno muHarare, panga paine vanhu vashomanana vanga vachinamata uye nevanochengetedza pachechi iyi varamba kuti tipinde mukati titaure nevatendi vechechi. Asi vamwe vatataura navo vasati vapinda muchechi iyi vakaita samai Mildred Chakanyuka awa vati vanogara musha webudiriro muno muHarare vanoti vamagaya havanganzi vakabata munhu chibharo. Amai Chakanyuka vati havana nguva yakareba vachienda kuchechi iyi.
Sanganu takutongo na matu kuna mwari kuti chokwadi chibude ndetozo chokwadi chinorigona kutongo buda kana mwari ivo vega vamumirira kumakotsi nokuti pamwe zvikuda kuti zvidisturbe futi urongo watakatarisana nawo muna September.
Asi mumwe weruzhinji watataura naye Waterfalls Makare muzvare nentsigonese avo vasingapinde chechi yePhD Ministries vati mukana wekuti vamagaya vabate chibhairo uripo sezvo vari munhu anogara achisangana nemadzimai akawanda muchechi.
Anogona akarepa vamagaya hazvirambiki.
Zvichakadaro, imwe nhengo yePhD Ministries vaZakaria Chibaya vatsinhira zvataurwa namuzvare Gonese vachiti vamagaya vanofanira kuzvichenura.
Aiwa, manyepa, kunyepa. Magaya isi hationa akaita izvi asi kuti maybe pano vanhu vari kumupesecuta.
Umwe mugari wemuHarare uye vari nhengo yePhD Ministries vangoda kudaidzwa nezita rekuti Zindoga vati vamagaya munhu ari kurwiswa nevezvematongerwo enyika pamusana pechirongwa chekuvakira vanhu dzimba chavari kuita munzvimbo dzakawanda.
Akatamba nevanhu vezano, atamba navo zvanga vakuda vanhu vevezano ndobva akuzozviramba mberi. Saka vakati ho ndobva vamutaimira pano, saka vakumushungurudza nokuti hana is not playing ball.
VaFibion Chitakunye vanogara musha weWarren Park vati vamagaya vane nyaya dzakawanda dzekuita nemadzimai dziri kugara dzichingotaurwa neveruzhinji. Saka vati nokudaro hazvishamise kuti vave kupomerwa mhosva yekubata chibharo.
Vamagaya vanenge vane nyaya dziri vari kupomerwa idzi dzinenge dzichavamonera. Nyaya dzavo idzi dzine madzimai akati wandei aripo ane mazita akatoti wandei ari kuzivikanwa.
Amai Netsai Jani vekumbare vaudzawo Studio 7 kuti zvisinei nokuti vamagaya vane mhosva yavakapara here kana kuti kwete, nyaya yakadai haitarisirwa kupomerwa mutungamiriri wesvondo zvavati zvinoita kuti vamwe vanhu vasazode kutendeuka.
Zvazvisingafanirwi kuti vawanikwe vachipomedzerwa mhosva dzakadero. Handingati kupomedzerwa kana kuti kuita sepamwe zvinenge zvakaitika, asi pamunhu waMwari anozviti munhu waMwari hazvipafanirwi kuwanikwa pane zvipomerwa zvakadaro.
Amai Chakanyuka vati kunyange hazvo vachiti vamagaya vanogona kunge vakachena panyaya vakatarisana nayo havaonese kuti vamagaya vari kuita zvinhu zvaMwari.
Vamagaya zvinoreva kuti uyu ndiye munhu asiri munhu waMwari, asi kungoti anongoriwo nemamasimba anoshandisa sasire kwaMwari.
Hatina kukwanisa kutaura navamagaya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutevedzeri wegurukota rinoona nezvezvicherwa vaFred Moyo vanoti mitengo yezvicherwa munyika nepasi rose yaderera zvakanyanya. Izvi zvinosanganisawo kuminda yemangoda kwachiyadzwa uko kunonzi hakuna kumira zvakanaka. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Nyika dzese dzepasi rese dzinotengesa zvicherwa hadzisi kufara nokuti mitengo yakadzika. Hakuna ari kufara. Pese taida kuti mari ene tichitenga nomutengo wakakwirira nokuti kuchera zvicherwa zvacho mari dzatinobhadhara dzinobhadharwa namakampani dzinobva dzangodaro. Mbhadharo yavashandi, magetsi nezvimwe zvakadaro. Saka yange ari tarisiro yehurumende dzenyika dzakawanda kuti ine mutengo wanga wakakwirira kuti makambani awane mugoro wakati oo. Pamugoro wavanowana ipapo ndo panowanavo hurumende mutero. Saka tinongotarisira kuti kuda zvichatanga kuchinja zvichiita zvakanaka. Pamakambani edu kuti tinofara here nemari dzavanobhadhara kana iri mutero. Ishoma taida kuti tiwane yakawanda kana makambani akawanda akavhura. That's why tichitsvaga kuti vada kuinvesta uyai muinvesti.
Mubvunzo wekupedzisira vamwe vari kutiwo kubvira zvakabatanidzwa makambani emangoda kuMarange uko uwandu hwemangoda uri kucherwa wadzikira uye mari iri kubva ikoko yashoma zvikuru, ichokwadi here ichi?
Iyo nyaya ndandisingade kuitaurisa nokuti vamwe kana vozoenda kumatare edzimhosva kwavakakwidza nyaya idzi vanobva kuti deputy minister akati zvakati zvikati paredhiyo yakati. Chandongogona kutaura ndechekuti ndizvo kuti production yedu yechero yema diamonds yakadzikira asi yanga yatotanga kudzikira tisati ta join zama company so handifungo ningati ndizvo chete zvakaitisa izvozvo.
Mutevedzero wegurukota runana nezvezvicherwa vaFred Moyo vari parunare naBlessing Zulu weStudio 7. Vechidiki vane zvitupa zvedzidzo yepamusoro-soro vasina mabasa munyika vanonzi vari kuramba vachiwanda sezvo makambani akawanda ari kuvharwa uye upfumi hwenyika huchitatarika. Vechidiki ava vanoti hurumende yeZANU-PF inofanira kugadzirisa nyaya yemabasa sekuvimbisa kwayo munguva yesarudzo dza2013. Mutungamiri mukomo weStudio 7 abata umwe vechidiki ava vasamerwadzai ava vane masters degree rehuman resource management uye vari nhengo yesangano revanorarama nekutengesawo migwagwa revenders initiative for social and economic transformation.
Inyaya iri kutishungurudza chose ise vechidiki because tinenge tichitarisira kuti nefundo yatakawana iyi kudzidza kwatakaita uku tichakwanisa kubatsirikanawo tiwane tichishanda tiwanikwe tichiritira mhuri dzedu tichichengeta even vabereki vedu vakatiendesa kuchikoro but tiri kutadza kuzviita izvi nekuda kwokuti hakuna mabasa hakuna kana mukana yekuti tingakwanisa kutishandire mhuri dzedu saka zvinhu zvinotishungurudza chose sevechidiki njere tinadzo simba tinaro but hazvisi kubuda hapana kuti towana pokubata papi.
Ndezvipi zvamuri kuda kuona zvichiitwa nehurumende zvingabatsira pakupedza dambudziko iri?
Chokutanga ndechekuti isu sevechidiki tinoziva kuti hurumende yedu iripo izvezvi pavaikambena sebato reZANU-PF vane zvavakavimbisa vechidiki, vane zvavakavimbisa madzimai, vane zvavakavimbisa vanhu mabhizimisi, vane zvavakavimbisa nyika yeZimbabwe. Saka tinovatarisira kuti vazadzikise zvavakavimbisa izvozvo ende chimwe chinhu chihombe chavakavimbisa ndechekuti vachatipa ma2.2 million mabasa. Zvinoreva kuti isusu yese sevechidiki kana dei mabasa iwo anga akakreatwa taingokwanisa kuwana mukana wokunge tichingowana mabasa tichingoshanda zvichingobuda zvakadaro but nemamirira zvakaita izvozvo zvikutadza kuti vimbisi yatakapiwa iyo anga ari manyere. Saka tinotarisira hurumende yedu kuti teno vazadzikisa vimbiso yavo ndochokutanga. Chechipiri, tirikukurudzira hurumende yedu kuti teno vatendera vekunze vanoda kuuya muno mukuzovhura makambani vanoda kuita inonzi pachirungu investment muno munyika vauye vasingavadhivirire nemitemo imwe yavari kuisa yakaita seinonzi indigenization iyo inokanganisa vanenge vaida kuuya muno kuzovhura makambani kuti sechidiki tikwanise kushanda. Saka tinovakurudzira kuti mitemo yakashata kudero haina munhu wainobatsira ngavabvise mitemo iyoyo tikwanise kuwana vanouya muno vachiinvesta kuti mabasa avepo kuvana vezimbabwe. Zvini chokupedzisira ndechekuti tine vanenge vakatadza kuwana mabasa vakaita sesuvamu takapindawo muchirongwa chokuita street vending vamwe vavo matrayawo kuitawo zveinformal sector vakabata namba vachibata bata vachikiya kiya. Tinokurudzirawo futi hurumende kuti ngavachiregagisa mitemo yokutikanganisa pamabasa atiri kuita.
Vasamerwadzai vari parunare muHarare namutungamiri mukomo weStudio 7. Vanorarama neurema vanoti vanokwanisa kuita zvinhu zvakawanda zvinoyemurwa neveruzhinji vakaramba vachiwana tsigiro munharaunda mavagere. Ngatinzwe zvinotevera kubva kuna Safari Njema.
Vakaremara ava vanoti vane chinangwa chikuru chekudzidzisa veruzhinji pamusoro pezvavanokwanisa kuita zvakanangana nekusimudzira nyika. Baba Nyson Sandiforo Banda avo vanogara kudombo shava havaone. Vane mudzimai nevana vatatu vave kuzviriritira. Vabanda vakazvivakira musha wavo wakaisvonakisa, vakavaka vega waya yakaupoteredza, vakazocheresa mugodhi ndokuwaridza mapombi anotora mvura inopombwa neinjini ichienda kunoshandiswa muchimbuzi zvese nemumba. Vabanda vanogona kuchekerera miti iri pamba pavo vasingaone kudaro. Vanoti hakuna chisingagonekwe nemunhu kana akangozvipira chete.
Kuva munhu akaremara kusuri ndokunzi wafa. Asi kana uchikwanisa kusumuka uchishandisa njere dzako, unorarama. Iye zvino ndimpanano ndokupa mufananidzo kuti ndiri kurarama ndine kagadini kari kuseri kwauri kuona.
Baba Banda vanoti upenyu hwemazuva ano hwaakuda munhu anoshandisa njere pamwe nekuzvishingisa.
Mvura inobva mumugodhi uri apa ndakaisa submissible pump pasi, saka inopomba mvura yesa mutengi. Tengi yaita reserva zvino yokuti kutoilet tine flushing system. Mugarden ndinongo vura pombi ndakudiridza ndakagara pasi sezvo unongoona zvandakaita.
Zviri kuitwa navabanda zvave kuyamurwa munharaunda mavagere zvekuti vakutodezwa nezita remadonhurirwa rekuti chipanga mazano. Muvakidzani vavo atoveo nemugodhi neinjini inopomba mvura. Vasandi foro banda vanokurudzira wese akaremara kuti azvimiririre pamwe nekuzvitaurira.
Inini pano pandigere pana. Ndinowa chandegani, ndochisa ndegani, ndeisa mvura yangu pamoto weza pastovu kana pamoto wehuni. Ndono geza. Ndikabika ini mumpamu kutinda furaya kanyama katenge tatenga suya iloro. Unona vana wa chinanza zuguno tindiana abika. Wanu vazati seguru ndo abika. Nota anjisina mwanaripa ndine wa zuguru chete.
Mudzimai wavo anoti madzimai anevarume vakaremara. Vanofanira kuvaremekedza nekuvakurudzira pane zvese zvavanenge vachiita. Kuitira kuti unyanzvi hwavo hunyatsobuda.
Nekuti ndimwari. Ari kuvapawo njere dzavaita sei. Nezva ari kubata pano. Nekuti zvine zvine mumba mangu. Ndikushandisa singi. Ndakutosuka mapurete humba. Panapa mapombi. Vanongogadzira mapombi avo. Kana muriwo mugarden chaiwo. Ndotoita sei. Ndototema ndirini. Vachisima vega. Izvo vari kuvachitosima muriwo mugarden.
Mashoko ava banda anotsigirwa namai Praxedes Chadambura. Avo vanogara kwapasina kuchigondo kuwedza. Vakaremara makumbo ese uye vanofamba nemadondoro newheelchair. Vanopinda mumunda vachisakura vakapfugama vachitokohwawo sezvinongoitawo vamwe. Murume wavo akaremarawo zvekare. Vaviri ava vakavaka dzimba dzavo mbiri dzezvidhinha dziri kuyamurwa mumusha mapasina. Mai Chadambura vanoti vakaremara vanofanira kushandisa njere kuitira kuti vavawane ruremekedzo.
Ngatiregei kugarira maoko. Kana tikawana sendi, ngati vakei misha yenu, tirege kuriungo tarisira kuti tive tinoramba tichingopiwa chete.
Mai Chadambura vanoti, munhu wese akaremara, anofanira kuve nechivimbo chekuti anokwanisa kukunda pane zvinangwa zvaanenge ainazvo.
Ground rairiripo iri, takazokwanisa nemurume wangu, ndobva tati, iwe, ngati basiranei kufunga. Na amai vachiti basira kuwedzerera pfungwa dzatinenge tinazo vachiti ayo rova izvidhina torova zvidhina ndobva ndakwanisa kusumudza kitchen ne bedroom racho ndobva ndapedza saka iye zvino izvi ndiri kutarisira kuti ndisumudze imwe kitchen nerimwe bedroom.
Vamwe nevamai Chadambura mbuya pasina vanoti vemunharaunda vanofanira kupa rutsigiro kune vakaremara vakaona pane zvavanenge vachishingairira kuita.
Paakazowana mukadzi uyu achiuyisa mukadzi uyu mwoyo wangu wakafara nekuti ndakaona kuti mwana wangu uyu ane munhu wekutaura naye, ane munhu wekuronga naye.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Muchirongwa cheLive Talk cheve chidiki cheThe Connection na 8:30 PM. Tiri kutarisa nyaya yevechidiki vari kupedza dzidzo asi vasina mabasa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirei namba dzenyu pa WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Varayiridzi vesangano reRural Teachers Union of Zimbabwe vanga vachiratidzira vachifamba netsoka kubva kumutavatava mudunhu remaramba pfungwe kusvika kuHarare, vomira kuratidzira uku vachityira upenyu hwavo. Dare redzimhosva rinorasa mhosva yanga ichipomerwa muzvare Linda Masarira nevamwe vavo vapfumbamwe yekuvhiringidza mapurisa kuita basa ravo muHarare. Vechidiki vebato reMDCT voronga kuratidzira muHarare mangwana vachishora mapurisa nekuanoti kurova vanhu vanenge vachiratidzira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Chris Gande naMavelas Muhlanganya uye.
Thank you, Jonga Kandemiri. Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Tuesday, August 23rd, 2016. Thank you for joining us live from Washington. This is Chris Gande.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Here are our top stories this evening.
Followers of Prophet Walter Magaya facing rape accusations speak out.
As members of the church, we are actually praying for him, and we believe that if he is truly clean, God is going to judge.
Some suspected politically motivated people have defaced Robert Mugabe Way in Zimbabwe's second largest city, Bulawayo.
We woke up this morning to realize that Robert Mugabe Way has been changed to be Evolution Way, and I think it is the city council that has done that.
Rural teachers abandon a 200-kilometer protest walk following alleged threats by state security agents.
We have decided to call it off temporarily and resume it in Harare because of security reasons. Because Imrewa was threatened, right? So Imrewa to the next 20 kilometers that we tried to walk.
And ZANU-PF members walk out of parliament following a proposed motion to curb police brutality moved by an opposition lawmaker.
These stories and much more coming up. Stay tuned.
The arrest of Prophetic Healing and Deliverance Ministries, or PHD, leader Prophet Walter Magaya on rape charges last week has been received with mixed reactions by his followers and ordinary Zimbabweans. Thomas Chiripasi has more details from Harare.
When Studio 7 visited the PHD Ministries premises in Harare's Waterfalls High-Density suburb, there were a handful of followers who were praying in a fenced area that is commonly known by the church's congregants as the Holy Ground. However, security personnel at the church barred Studio 7 from interviewing followers inside the church building. Studio 7 interviewed some of the followers, including one who identified himself as Mildred Chakanyuka, outside the church building. Chakanyuka, who claimed to be living in Harare's Budiro High-Density suburb, said Magaya has no case to answer.
As members of the church, we are actually praying for him, and we believe that if he is truly clean, God is going to judge.
But Mbare resident Nancy Gonese said the allegations being leveled against the prominent cleric cannot be dismissed, as he is exposed to a large number of women. Another member of the church, Zachariah Chibaya, said Magaya should exonerate himself in court if he is going to remain a member of PhD Ministries.
The false accusations. They are accusing Magaya falsely, and I think it's up to God to defend him.
His sentiments were echoed by a PhD Ministries member who only identified himself as Zindoga. He claimed that Magaya's problems were politically motivated.
Part of it is being persecuted.
On the other side, although he had some cases to answer against the courts, but he's being persecuted. They are doing it at the wrong time. He had some cases, like he had this case out of court settlement. One, he paid a lot of money and they knew, and they have got records. And he has got other cases. But this one, because he paid out of court, they know he has got some cases. Now they are trying to persecute him. They wanted to use that as their campaign gimmick, but he didn't play ball. And once you refuse to play ball with the ZANU-PF, they persecute you. Simple.
Chakanyuka said she believes Magaya is a powerful prophet who cannot stoop so low to allegedly rape a woman. Studio 7 failed to get a comment from Magaya, who was not answering his mobile phone, while his lawyer Everson Chatambuza was said to be in South Africa. Magaya attracted many followers in Zimbabwe when he announced that prominent Nigerian prophet Temitope Balogun Joshua of the Synagogue Church of All Nations, commonly known as Prophet T.B. Joshua, is his godfather. Since then, many people, including cabinet ministers and senior government officials, have been worshipping at his church. Reporting for Studio 7 from Harare, this is Thomas Chiripasi.
Some unknown people in Bulawayo have defaced Robert Mugabe Way signpost and renamed the road Devolution Way as a form of protest against the government's failure to devolve power to provinces, a provincial enshrined in the country's constitution. ZAPU regional spokesperson Ipitule Maphosa dismissed the reports that party youth carried out the exercise, noting that only the Bulawayo City Council has authority to handle street names. Council officials declined to comment, saying they removed the defaced signpost and are carrying out investigations. Police declined to comment. Sources claim that the youth who conducted the exercise are linked to several parties and protest movements. People in the region claim that President Robert Mugabe's government has marginalized them since independence from British rule in 1980. Maphosa tells Studio 7's Gibbs Dube they commend any form of protest likely to force the government to devolve power to provinces.
We woke up this morning to realize that Robert Mugabe Way has been changed to the Devolution Way. And I think it is the city council that has done that. We know the city council is the only authority that has the right to change from one name to another. So I don't know. I don't know if it's a policy, defacing or anything.
Mm, but what do you think about this kind of protest?
There's no good protest. There's no bad protest. As long as people are registering their views, probably registering their displeasure with anything that is happening. But in this case, as we all know, we adopted a new constitution in 2018. And in that constitution, there's a clause for devolution of power. Governance and power that are supposed to be cascaded down to local levels. But it has been 3 years down the line, and we haven't had any of that being implemented. Chapter 14 of the new constitution, there's also no sign that anyone is willing to implement devolution of power. So it could be frustrating by the residents, by the citizens, especially residents of Bulawayo, who badly need devolution of power for many reasons that not. So it is a way of registering their views. It is a way of claiming what they feel is rightfully theirs.
At the end of the day, Mr. Maphosa, do you think that this kind of protest is going to have any impact in terms of influencing the government to actually implement a devolution of power to provinces?
Protests in Zimbabwe haven't yielded much of their intended results in the past, but of late we have seen the government bending to protest. We've seen the display campaign.
That was ZAPU regional spokesperson Ipitule Maphosa speaking with Studio 7's Gibbs Dube from Bulawayo. Local government minister Xavier Kasukuwere was not reachable for comment.
We have an important programming change announcement. Effective Monday, August 29th, 2016, Studio 7 will stop its English program. However, English news on Zimbabwe will continue to be broadcast on VOA's English to Africa programs, Africa News Tonight, Monday through Friday, and Nightline Africa, Saturday and Sunday. Studio 7 will continue programming in English on Live Talk, which has been expanded to 1 full hour. You will also be able to get Zimbabwe news on our website and Facebook. We will continue broadcasting in Shona and Ndebele Monday through Friday and on Saturday and Sunday, where we have expanded Shona and Ndebele programs to 30 minutes. For broadcast times and frequencies, please visit our website www.voazimbabwe.com. That's www.voazimbabwe.com.
The Rural Teachers Union of Zimbabwe, or RTUZ, has called off a 200-kilometer protest march by its executive members from Mutawatawa in Muramba Fungwe District in Mashonaland East Province to Harare, citing alleged threats from state security agents and suspected ZANU-PF members. The 15-member team launched its march on the 15th of this month with plans to walk for 10 days, a distance of 200 kilometers, demanding several issues including salary increases and better education in rural areas. But Tandiwe Dube, who's the union's vice president, says they have been facing problems since day one when they were allegedly threatened with death by members of the dreaded Central Intelligence Office at Mutawatawa. This was after they tried to hand over a petition at the district education offices at the Growth Point. Dube tells reporter Jonga Kandemiri that they will, however, still hand over their petition to the Minister of Primary and Secondary Education on the 25th as planned.
We have decided to call it off temporarily and resume it in Harare because of security reasons. Because in Mrewa, we were threatened, right? So from Mrewa to the next 20 kilometers that we tried to walk, we were threatened and we could not get police clearance from Mrewa police station. And we were only given one day to get out of Mrewa. And when we tried to submit our petition to the DO, the DO was not present, but the one who was in office refused and called in three CIOs who came to sit whilst we introduced ourselves and tried to submit our petition.
How many kilometers had you covered out of the 200 kilometers?
We had covered 120 kilometers. We only left with 80 kilometers to get into Harare.
You said you are going to resume the march.
Yes, on the day that we were supposed to get into Harare, we are going to march to head office and submit our petition, although we have not completed the other 80 kilometers due to security reasons.
But describing all what happened to you, how can you sum it up?
I can sum it up as that the state security agents that we have in our country, I think they need to be educated or they need to be taught or read or the Constitution reads to them and explains what is stated in the Constitution.
That was RTUZ Vice President Tandiwe Dube on the phone from Harare with reporter Jonga Kandemiri.
Kuwadzana Member of Parliament Nelson Chamisa of the MDCT says he will continue moving a motion calling on the police to stop brutalizing peaceful protesters despite ZANU-PF lawmakers' move to walk out of parliamentary chambers today. This is the second time that ZANU-PF members have walked out of parliament following attempts by Chamisa to introduce the motion, which was sparked by alleged police brutality on some Zimbabweans who staged recent nationwide protests against the deteriorating social and economic situation in the country. Chamisa tells Studio 7 that his motion was aimed at stopping the onslaught against citizens.
Well, a very sad day indeed, in the sense that we were supposed to resume our debate on the motion on public brutality by the police. Again, today for the third day consecutively, we could not constitute a quorum on account of our colleagues from ZANU-PF having trooped out of parliament, out of the House of Parliament, just exactly 4:45, as a way of avoiding and circumventing the debating of this motion. It has become a tradition, characteristic of our colleagues in ZANU-PF when they want to avoid a particular motion or some debate because they do not have issues, because they do not have legs to stand on, because they do not have a basis to defend certain indefensible acts. They just want to bury their head in the sand like an ostrich. But we are clearly insisting that in as much as we could not have quorum this day today, we are going to insist and subsist as part of our struggle that the matter be debated, the matter be ventilated, the matter be resolved upon by Parliament. Well, there are certain fundamentals that are supposed to be dealt with, particularly putting in place legislative mechanisms, putting in place administrative mechanisms, and also putting in place oversight parliamentary mechanisms to make sure that will bring to account the minister, the commissioner general of the police, and the police in general as part of our oversight role in terms of the constitution, section 119 of the constitution of Zimbabwe.
So what is the way forward? Are you going to bring this motion up again in the next session?
This is a struggle. Tomorrow, parliament is again sitting. We will not tire. We are so determined. Persistence is the first chapter in the book of success and victory.
That was Kuwadzana Member of Parliament Nelson Chamisa of the MDCT in Harare. Efforts to get comment from ZANU-PF Chief Whip Love Moma Tuke were unsuccessful.
You're listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington.
We are broadcasting on 909 Mitom Wave and on the 4930 5940 and 15460 shortwave frequencies.
On the internet, find us at www.studio7news.com.
You can also text us at 001-202-465-0318.
But first, a look at regional and international news.
Nigeria's Air Force today claimed to have fatally wounded Boko Haram leader Abubakar Shekau and several other high-ranking members of the group in airstrikes carried out against the terrorist organization's headquarters.
U.S. President Barack Obama is in the southeastern state of Louisiana, where historic flooding has ravaged most of the southern part of the state.
Opposition groups in the Democratic Republic of Congo called for a nationwide strike today, hoping to force President Joseph Kabila to hold elections and step down when his second term expires at the end of this year. As protests in Zimbabwe continue, it has now become common to see young Zimbabweans wearing graduation gowns and caps, staging their own protests over the high unemployment rate in Zimbabwe. The college and university graduates have taken to the streets questioning the ruling ZANU-PF government's promises of 2.2 million jobs during the run-up to the 2013 national elections. Some of these recent graduates are now vendors selling different goods to make ends meet. Statistics show that more than 85% of the country's population is unemployed, though official figures are pegged at almost 11%. For perspective, Studio 7 reporter Tatenda Gumbo spoke to Samuel Wadzai, who holds a master's degree in human resources management and director of the Vendors Initiative for Social and Economic Transformation.
It's unfortunate that we attained these masters, these degrees, but we cannot use them anywhere in our country because of the situation. But I must be able to commend the graduates because they have started within the organization that I lead. We have created that platform for those that graduated to be able to begin to discuss their issues so that, you know, they can begin to be entrepreneurs and start those small businesses. But we continue to encourage the government to ensure that the space is created for us to get employed.
But Mr. Wadzai, as we look at the current situation in Zimbabwe when it comes to unemployment, this issue has been going on for some time now. How do you think that this movement will assist, and what do you guys really want the government to do?
We expect the government to be responsible. That's the first thing. You know, they promised us to create 2.2 million jobs when they were campaigning during the election campaign period. It was part of the current government's manifesto that they were going to create 2.2 million jobs. So we expect them to do the same. It's unfortunate that there is no mention of job creation whatsoever now. What we are seeing are just fights, you know, for positions, people trying to strategically position themselves for succession and other issues at the expense of us who are jobless. So we have got a very responsible government. That's how we view it as the graduates of this country.
And that was Samuel Wadzai, director of the Vendors Initiative for Social and Economic Transformation. The Consumer Council of Zimbabwe says some prices of basic commodities went up following government's enforcement of a statutory instrument that banned the importation of some consumer goods. The introduction of the ban was met with stiff resistance from individuals and organizations who rely on cross-border trade, resulting in the government relaxing the law to allow consumers to import a number of goods. The law resulted in some organizations launching a campaign to discourage commercial activity at the country's borders. However, President of the International Cross Borders Association, Dennis Juru, said they have suspended their campaign because people can now bring into the country any number of items from outside the country. A regional spokesman of the Consumer Council of Zimbabwe, Comfort Machekeza, tells us Studio 7 that the consumer food basket had gone up by 0.09%, bringing it up to $567 per month.
The current food basket which we have right now shows an increase of 0.09%. It has increased to $567.91 as of end of July 2016.
What could be the main reason for this?
The main reason could be that on the 17th of June, the government gazetted the Statutory Instrument 64 of 2016. This statutory instrument restricts the importation of certain products. The whole idea was for the government in a bid to boost local industries.
Now, would you say that has helped the local industry, apart from raising the prices?
The whole idea was good. It was going to help raise the local industries. But the challenge we have is that some of the industries are even incapacitated at this time. And others, they also have a tendency when there is no competition, they also relax. So at the times, competition was helping the local industry even to gear up for international trade. We don't only want industries to operate in Zimbabwe, but we look at a way where they can even compete outside our borders.
Now, looking at the basket, which goods seem to have increased their prices?
The goods which seem to have increased their prices, tea leaves increased by 4 cents, mealie increased by 40 cents per 20 kg, salt increased by 3 cents per kg, washing powder increased by 20 cents per kg also, and the bar of soap increased by 6 cents.
We understand that the statutory instrument has been relaxed slightly. Don't you see this resulting in the drop of prices once again?
But not to that extent. It has been relaxed. I think it can serve mainly those who are in the border towns like Beitbridge and Plumtree. But for somebody from Bulawayo or Harare traveling across the borders so that you just buy goods worth a month, it cannot be feasible. Otherwise, the traveling expense will be even more expensive than just buying locally. About the goods which have increased, but we also have few other items which have dropped their prices. Things like cooking oil. We have one producer who has instead increased the price of cooking oil, but the majority, though they are small players, they have also reduced the prices of cooking oil. So we now have locally produced cooking oil, which is now cheaper than the imported one.
That was regional spokesman of the Consumer Council of Zimbabwe, Comfort Muchekeza. He spoke to Studio 7 on the line from Bulawayo.
And in sports news, Team Zimbabwe are returning home empty-handed from the 2016 Olympic Games. Reporter Michael Cariati tells us why.
The three Zimbabwean athletes who were left in Brazil in the last stages of the Olympic Games were a big letdown as they failed to finish in the top 10 of the marathon, with one of them failing to finish the race. The top placed Zimbabwean was Patson Lovu, who finished in 41st position, with Cuthbert Nyasango way behind in 58th position. Wilma Joao, who finished 7th, at the last Olympic Games, failed to finish the race. Failure to finish the race is regarded as the biggest failure by any Olympic participant. While Ndlovu will cross to the USA, where he is based, Nyasango and Joao will return home to join the 10 other Olympic Games representatives and the Mighty Warriors to reflect on their failure. Although swimmer Kirsty Coventry and rower Michin Thorncroft reached the finals of their events, the rest were first-round dropouts evidence enough of the poor quality of athletes at Zimbabwe's disposal. The star of the Olympics, however, was Jamaican showman Usain Bolt, who won 3 gold medals in the 100 meters, 200 meters, and 4 by 100 meters for the 3rd Olympic Games in a row. Simon Biles of USA put up a stunning performance as she won gold in the women's vault, women's team all-round, women's floor exercise, women's individual all-round, and a bronze medal in the women's beam competitions. Now to football. There was celebration at Dynamos after Dimbare turned on the style to beat Harare City 2-0 and end a succession of 6 matches without a win. Dimbare were so dominant that they could have come out with a bagful of goals had they converted most of their chances. After the game, talk was on how good their team played instead of the usual "the coach must go" song. Coach Lloyd Mtasa says there was this big Dynamos winning spirit in his team that they fought for each ball and attacked as a single unit.
I think there was the Dynamos zeal of wanting to win every duel, wanting to go forward and wanting to beat Harare City for the second time.
Mutasa says the win over Harare City, coming after a loss and 5 draws, should be the turning point going forward.
It should be our turning point. I think we need consistency, and probably this win can only but motivate the youngsters going forward.
As is usual, Harare City coach Moses Chunga was evasive on the events of the day. 13 points. Border Strikers, 13 points. Reporting for Studio 7 in Harare, this is Michael Kariati.
Stay tuned for Studio 7 Live Talk at 8:30 p.m. today, when host of The Connection will be talking with listeners about jobless Zimbabwean graduates.
What do you think about this issue?
If you wish to join us, call us at 001-202-619-2077 or text us at 001-202-465-0318.
And please note that we're also live streaming on all our Facebook pages, so please go and like our Facebook pages.
If you live in a glass house, don't throw no stones. That is the music of Peter Tosh, bringing our show to an end. But before we go, a quick recap of today's top stories.
Followers of Prophet Walter Magaya facing rape accusations speak out.
Some suspected youths have defaced Robert Mugabe Way in Zimbabwe's second largest city, Bulawayo.
And ZANU-PF members walk out of parliament following a proposed motion to curb police brutality moved by an opposition lawmaker.
And that's our broadcast this evening. Now stand by for Studio 7 in Ndebele. This is Chris Gande in Washington, D.C.
And I'm Marvelous Mhlanganyahuye, wishing you a pleasant evening and a very good night.
Siyalamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 23 Ncwabakazi 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Alingalichona njani izulukandaba olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Imbiza esingagcwatha kakhulu igcine vele zichitheka noma ungabe uyivala okunganani. So lokho kuvuke kubonakala abantu sebebhala amaphepha ukuthi i-devolution way phezu kokuthi Robert Mugabe way, sokuyindlela yokubonisa ukuthi abantu sebechwathe kakhulu ngendaba ye-devolution.
Abangaziwayo ukuthi ngobani baguqula ibizo lesitalada uMugabe way beloba ukuthi devolution way.
Kungenzakala sibili ukuthi inkonzo yakhe abantu bazayibalekela nxa kuyukuthi umfundisi ubotshiwe kumbe ugwejelwe uhlala ejele okwesikhatshana, ngoba nxa ukhangele amabandla anjengabo Magaya yibo ababe phambili webandla.
Kuphuma imbono ehlukeneyo kucala eletheswa umfundisi Walter Magaya lokudlwangula untombazana okhonza enkonzweni yakhe. Abasakhulayo belezithupha zemfundo yaphezulu ama-degree abangasebenziyo babikwa besanda elizweni ngenxa yokusilela kwemisebenzi lomnotho oqhubeka ubhidlika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abantu abangaziwayo ukuthi ngobani lamhlanje baguqule ibizo lesitalada uMugabe way baloba ukuthi devolution way. Abachayeli bezimota kunye lobulawayo jikelele uvuke sekule nguquko le. Kodwa ngemini yantambama abekhansili yakobulawayo babikwa bagcine bekhiphile imibhalo le. Unompumelelo Moyo siphalo ludaba ekhona le kobulawayo.
Isisekelo sombuso esitsha seZimbabwe kusahluko sechumilane sikhuluma ngombuso wezabelo, kodwa uhulumende weZimbabwe ubikwa emadolonzima ukuguqula imithetho ukuba ilandele okumunyethwe yisisekelo sombuso okugoqela isigaba sokuqinisa ukusebenza kombuso wezabelo i-devolution. Abasakhulayo babikwa bevuke beguqule ibizo lesitalada ebusuku sokulombhalo abawukhiphileyo noma nje kungela osethe waqamba amagama abakwenzileyo lokhu. Abalwela amalungelo oluntu babike ebulenjini ukuba ukudonsa inyawo kukahulumende ukusa umbuso ezabelweni yikho osekubangele ukutshengisela kwalamhlanje. Ekhuluma esemhlanganweni omkhulu owerali ePlumtree kumaviki adlule, umkhokheli wezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa uthe bona kababuyeli muva ngodaba lombuso wezabelweni.
Sina wonke umuntu weZimbabwe ozimiseleyo sisimisele ukusisebenzela, ngoba into enkulu esizafunga ukuyiqakathisa njengezabo i-devolution yephawu amandla ezigabeni. Uma kuvumelana ngathi nalokho, hhayi singakhuluma.
Umnumzana Dumisani Mpofu obona ngokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni yemasakhaneni uthi abantu sebekhathele ngokulinda abakufunayo kusisekelo sombuso, ngakho uhulumende kumele atsho ukuthi ubanjwa yini ekuqaleni ukusebenzisa ilungelo lombuso wezabelweni.
Ngikhona bonabo kwezileyo ukuthi babe bevala ama-signs emigwaqo nge-devolution kuyatshengisa ukuthi i-patience yabo over implementation i-devolution esefikile. Sebetshengisela ukuthi no, bafisa ukuthi ngabe seyaba khona ngoba kulelungelo labo.
Udaba lombuso wezabelweni lulindwe ngamehlo abomvu ezabelweni phose zonke zelizwe. Umnumzana Bekezela Madumafuzwayo ongumabhalane jikelele weGwanda Residence Association uthi sesiside isikhathi abantu belindile, ngakho kuhle ngoba babone kungcono ukutshengisela ngendlela abayenzileyo.
Imbiza ethi ngagcwatha kakhulu igcine vele zichitheka noma ungabe uyivala okunganani. So lokho kuvuke kubonakala abantu sebebhala amaphepha ukuthi devolution way phezu kokuthi Robert Mugabe way, sokuyindlela yokubonisa ukuthi abantu sebechwathe kakhulu ngendaba ye-devolution. And lokhu yikuqala kokubonisela kwabantu ukuthi bona sebechwathe kakhulu ngendaba ye-devolution, sokuyindlela yokuphumisela phandle ukuthi i-devolution sebeyifuna.
Umnumzana Bhatia Tembo, ocubungula ezombusazwe, yena uthi, kusukela ngomnyaka ka-2018, uhulumende lokhe engakhulumi ngodaba lombuso wezabelo, ngakho uZulu usesebenzise elinye lamalungelo akhe, okutshengisela ukuze uhulumende abone ukuba abantu sebelinde baze badela.
Okwenzakale koBulawayo kutshengisela ukukhonona kwabantu beZimbabwe ngokuthi uhulumende asafuni ukufezisa isisekelo sombuso esafakwa ngo-2013. Abantu beZimbabwe bacela kona ukuthi i-devolution yokufakwa ifakwe kwisisekelo lesi. Kodwa sithe i-devolution isifakiwe, uhulumende usengwalayo ukuthi afezise khonokho. Ngenxa yakhonokho abantu sebebebatshintsha uRobert Mugabe wayebamenza waba ngo-devolution way.
Lamhlanje idale lephalamende koBulawayo liqhube umhlangano lentatheli izindaba kunye lenhlanganiso ezizimeleyo lapho abathinte ngokuthi umbuso wezabelweni usuqalile ukulungiswa njalo kuzathatha isikhathi ukuba ubunjwe ngoba kunengi okumele kwenziwe. Umbuso wezabelo ungene kusisekelo sombuso esitsha ngemva kokuba abantu ngobunengi elizweni jikelele ikakhulu ezigabeni zeMandebeleni bethe bayawufuna ngesikhathi kulotshwa isisekelo sombuso. Kusukela ngo-2013, abantu beZimbabwe lokhe belindele i-devolution ukuthi iqale ukusebenza ukuze kube nentuthuko ezabelweni kanye lokuvala ubuyanga osebubhahile. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Isaziso eziqakathekileyo senguquko enhlelweni zeStudio 7 kusukisela ngomvulo mhla ka-29 Ncwabakazi 2016, umsakazo wakho weStudio 7 uza kuma ukusakaza ngolimi lwesiNgisi. Loba kunjalo, indaba eziphathelane leZimbabwe ngalolu limi zizaqhubeka ziphuma kunhlelo ze-VOA English to Africa ezithi Africa News Tonight ngomvulo usiya ngolwesihlanu, kuthi ke le Nightline Africa ngomgqibelo langesonto. iStudio 7 izaqhubeka isakaza ngesiNgisi kuhlelo Live Talk lona osoluqheliswa emsakazweni weradio ukuze lube lihola elilodwa, hatshi ingxenye yehola obekuyikho khona kathesi. Lizaba lakho ukuqhubeka lithola indaba zesiNgisi ebulenjini beweb. Sizaqhubeka sisakaza ngesishona langesiNdebele ngomvulo okusiya ngolwesihlanu okwengxenye yehola ngalimi lunye, kuthi ngomgqibelo langesonto lalo luqheliswe lusiya njalo kungxenye yehola ngalunye. Ukuze lithole amagagasi esisakaza kiwo, yanini kuwebhusayithi yethu ethi www.voashona.com loba ku www.voaindebele.com. Uhlelo lwesishona lolwesiNdebele lusakazwa nsuku zonke kusukisela ngo-7 ntambama kusiya ngo-8 p.m. kumagagasi athi 15460 6065 4930 shortwave, laku 909 medium wave. Uhlelo lwe-Live Talk lusakazwa kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo-8 ntambama kumagagasi awe 6065 15460 shortwave, laku 909 medium wave. Inhlelo ze-VOA English to Africa olwe-Africa News Tonight ngomvulo kusiya ngolwesihlanu kusukisela ngo-8 ntambama kusiya ngo-8 kumagagasi athi 6080 155080 laku 17530 ushortwave. Uhlelo lwe-Nightline Africa ngomgqibelo langesonto kusukisela ngo-8 ntambama kusiya ngo-8 kumagagasi athi 909 le 4930 medium wave.
Kuphuma imbono ehlukeneyo ngomlando wetheswa umfundisi Walter Magaya okudlwangula untombazana okhonza enkonzweni yakhe. Okuningi asikuzweni kuMark Peter Ntambe.
Umfundisi Magaya obotshwe ngolwesihlanu wamiswa phambi komthetho ndaba ngomgqibelo ebekwa icala lokudlwengula untombazana ubonakale ekhokhela inkonzo egcweleyo njengenhlala yenza ngesonto etshumayela ebongwa amakholo akhe ngokuzinikela lokuqina enkundleni. Oqhuba umsebenzi wokuthwala abantu phakathi komgwaqo useke Roti besiya eMaswingo Roti okhethe ukubizwa ngegama lokuthi ngu-eparish uthi leli bandla lokholo limletheleke ibhizinisi lokwanda kwabantu abathwalayo njengamanye abatshayeli abaqhuba umsebenzi ofanayo.
Abatalise ukuthi imota yatakulwa wanangani,
Mina ngokwami angijabuleli ukuthwala bona sikhathi zonke ngoba behamba njengemuli belabantwana futhi ukudinga imota engani inkulu bona bedonda ukubhadalela abantwana babo.
Uthi noma kunjalo kagijimisani lenengi labo njengabanye abathwalayo ngoba behamba beyimuli labantwana okuphazamisa umsebenzi wakhe ngoba bengafuni ukubhadalela abantwana abapheka ukudla endaweni yezintoka bathi labo bathola ibhizimusi elengezelelweyo ngenxa yokwanda kwamakholwa. Bethi noma kunjalo abazimiselanga ukukhuluma emoyeni. Omunye oqhuba umsebenzi wokugezisa izimoto ozithi nguPatrick uthi noma nje abantu besanda okubatholisa ke imali kodwa ngelinye icele kule nkinga ezithile.
Abanye babuya befuna ukuba begezise izimota kanti abanye bephaka izimota zabo kuphela bezivimbela indawo okutsho ukuthi kukabili ungenza imali kodwa uphinde uphazamiselwe ibhizinisi lakho.
Ozithengu Esther othengisa ukudla uthi ibhizimusi liqhuba kakuhle ngezikhathi zama-Special Sunday okugcwala khona abantu labavela ngaphandle kweHarare. Namhlanje iStudio 7 yethekelele inkonzo kamagaya yathola kungelabantu kangako bebalutshana abezedinga izibusiso lemithandazo efana lamakha, ama-wristband lokunye ngoba bevame ukwanda ngolwesithathu langesonto bengafuni ukukhuluma emoyeni ngokwenzakalayo kodwa bethi bazaqhubekela phambili bekhonza ngoba bethola usizo empilweni zabo oluhlanganisela ukwelatshwa. Umnumzana Masimba kutshela uthi akaboni leli cala liyinto engadiliza isonto ngaphandle kokuthi umfundiso lo ebotshe fumanwe eli cala elingamvalela ejele okwesikhathi eside.
Kungenzakala sibili ukuthi inkonzo yakhe abantu bazayibalekela nxa kuyikuthi ufundisi ubotshiwe kumbe ugwejelwe ukuhlala ejele okwesikhatshana ngoba nxa ukhangele amabandla anjengabomagaya lamanye asebuya khathesi yibo ababe phambili webandla akula ma-structures akhona ukuthi nxa uyuthi yena uyaba engekho ama-structures lawa ayatheka over ukuthi i-program iqhubekele phambili. So ngama one man
asenelisanga ukuthola iziphathamandla zalinsonto ukuba zitsho imbono yazo kodwa uMagaya obekwa icala lokudlwengula owesifazana oleminyaka engamachumi amabili lanhlanu uzaphinda amiswe phambi komthethwandaba mhlaka 15 wenyanga ezayo ngaleli cala. Ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
Abasakhulayo abalezithupha zemfundo yaphezulu ama-degree abangasebenziyo babikwa besanda elizweni ngenxa yokusilela kwemisebenzi lomnotho oqhubeka ubhidlika. Abasakhulayo laba bathi lanxa befundile sebephila ngokwenza imisebenzi egoqela ukuthengisa ezitaladeni. Abanye ngabagcine bebuyela futhi esikolo ukuyaqhubeka ngemfundo bebalekela ukutshona behlezi nje bengenzi lutho. Unkosazana Karen Nozipho Gumbo ngomunye wabo. Unkosazana Gumbo waqeda izifundo zakhe ze-bachelors kuzifundo zezenotho kodwa wathi ngokuswela umsebenzi wasebuyela njalo ekolijini le-NUST ukuyaqhuba izifundo ze-masters. UMagumbo uthi udaba lokusilela kwemisebenzi lolu kumele lulungisiswe.
Indaba yokuthi abantu abangangami kabalamsebenzi yazisa ubuhlungu ngoba isihuge abantu ukuthi beyenze izinto ezingekho emthethweni. Ingakhangela ukuthi abantu abantshontshayo emadorobheni, abantu abayenza ama-drugs ababhemayo, abantu abangelamsebenzi ngoba kabalalutho lokwenza. Kuyazisa ubuhlungu ngoba khona lokho abanye babo bagcina besebenza imisebenzi yebusuku, bethi besebenza imisebenzi yebusuku soku-increase imikhuhlane ekhona ekuthelelana emacansini. Kungabe kukho ubuhlungu kodwa lokhu sokuchina kusika kunika i-load to i-government ukuthi it takes care of abantu bona labana nxa sebegula. So indaba le eyokuthi abantu abasebenzi especially age young iyazisa ubuhlungu ngoba iyenza abantu beyenze izinto ezingalunganga.
Kuyini obona ngani kungenziwa nozipho nguhulumende kumbe yiloba ngubani ukuqeda udaba lokusilela kwemsebenzi lolo?
Mina into yokuqala engiyibona iqhakathekile ukuthi ngabe uhulumende waseZimbabwe afuze akwenzeke ukuthi ayenze ukuthi abantu bethole ama-attachment ongani internship ukuthi bayahamba kumakhampani befike besebenze. Olunye luntu futhi sengalinanzelayo ukuthi mina kulesikhathi engangidinga lami i-attachment abanye emabhukwini kwathiwa i-internship ngangithithi nxa ngingahamba kumakhampani loba ngifuna ukusebenza mahhala bengiyalele benika ixesha lona leli ukuthi abantwana bona laba bebe besebenza kwamanye amakhampani loba bengaholi kodwa as long yena umuntu wakhona ezifisele ngoba khona phana enye i-challenge abasifuna besiba labo ukuthi uyahlala isikhathi eside kuthi nxa sekule opportunity ngasela i-experience yona leyana so i-experience sinilahlisa sokungukuthi ngabe uhulumende yavumela ukuthi bona laba abantwana abangelamsebenzi loba sebegraduatile bebayenzele okungama-program ukuthi babe bezuza okuyi-experience besebenzisa ulwazi lapho ob iningi lakhona ligcina lihlala ama-10 years ezindlini ngoba ama-opportunities abe kunabhathi umntwana lana engela i-experience afust abe layo ukuthi azuze umsebenzi nalo.
Lo ke ngunkosazana Karen Nozipho Gumbo ongomunye wabasakhulayo beZimbabwe abafundileyo kodwa bekhala ngokusilela kwemisebenzi. Abenhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Rural Teachers Union of Zimbabwe, RTUZ, sebemise ukutshengisela kwabo okokuhamba umango ngamakhilomitha ngamakhulu amabili besuka eMurewa besiya eHarare ngenyawo. Leli nyathelo lokumisa ukutshengisela ngale indlela kubikwe inkokeli yalo inhlanganiso yale inhlanganiso eMtawatawa. Esigabeni seMashonaland East isithi kubangelwe ukwethuselwa kakubi ngabanakanelwa ukuthi ngabezana uPF kulesi sigaba. Iqembu lamalunga alijumi lanhlanu liqalise loluhambo ngenyawo mhla ka-15 Ncwabakazi bekhuthaza ukuthuthukiswa kwemfundo emaphandleni kanye lesiphatho esingcono sababalisi emaphandleni njalo bekhonona ngeholo labo. Sekubunjwe elinye njalo ibandla lezombusazwe eliphikisayo elizibiza ngokuthi Zimbabwe National Redemption Congress elilombono womanyano wamabandla aphikisayo kanye lomcabango othi kubunjwe iqula labantu abangelani lezombusazwe abamsulwa elingaphatha intambo zombuso andubana kwenziwe ukhetho ele Transnational Transitional Authority. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
AbezeTNRC bathi bengavumelani lokusetshenziswa kwendlela zokutshengisela ngoba kuphetha sekulodlakela bekhankasela ukubuzulu abosebenzisa indlela ezikusekelo sombuso ukukhetha inkokheli ngendlela yokhetho. Emkhosini wokuliphawula okusemthethweni leli bandla owenzelwe eMedia Center, umkhokheli walo uMnumzana Knox Gwenzichivero Muti Musakwa oyisizalwane seMondoro utshele intatheli izindaba ukuba bona bayavumelana ukuba uhulumende weZANU-PF okhona engasuswa kuphela esikhundleni ngokhetho kulandelwa isekelo sombuso ezinye lezi zingasebenzi. Omunye wala malunga uMnumzana Patrick Sigauke uthi ufuna uZulu azwisise ukuba ibandla lakhe lehluke kakhulu kwamanye aphikisayo kungakho kumele alisekele ngoba lizoletha inguquko eswelakalayo.
Iparty leyi ngibone i-right. Akula umuntu ozatshengiswa ukuthi wena phuma kawukwanisi kumbe uyenze kuparty leyi. Uyakwanisa kungena wena wedwa ngokuziyenzela. Kuyafuneka abantu bayahlupheka ngokufuneka iparty leyi. Awufunekwa abantu bayaboda labana bayathi kuzani wakhona MDC wakhona kuzwarabula wakhona konke amapati kumbe kuzapho wakhona kufuneka abantu ohluphikayo.
Usiga ukuthi yena labanye bakhe abesabi izehlakalo zokuhlukuluzwa loba ukubotshwa njengalokho okwenziwa kwabamanye amabandla aphikisayo loba uZulu ophakamisa umbono owehluke kowenkokheli ebusayo.
Thina asilandaba lokubopha, asiso violent. Siyazihambela nje njengabanye abantu, kodwa siyakhulumira iqiniso ukuthi hayi iphathile ingcono lifanele lingene kuyo, kumbe kuyekela, asilandaba lakho. Amadlozi kumba abadala yiwo azatshela ukuthi hayi le iphathi liyayenza lifanele lijoyine.
Inkokheli yeZNRC ithi uZulu sekhathele ngabamabandla akhona afana le-MDCT, oZANU PF lamanye adlelezela abantu kungela okubonakalayo akwenzela uZulu. Abebandla leli bathi selilungele ukuncintisa kukhetho luka-2018 njalo khona bezangena kuZulu ukubeka inkokheli ezigabeni ezehlukeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Namhlanje kuhlelo Live Talk, kuhlelo lwabasakhulayo lwe The Connections, xoxa ngodaba lwabasakhulayo abafundileyo iningi labo eselagqiba izifundo zama-degree kodwa lokhe lingatholi imisebenzi. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Somalia zithi kufe abantu abalitshumi lanhlanu ekulwisaneni okuthethe insuku ezimbili emzini weMorakabe esigabeni seBokol phakathi kwamasotsha kahulumende labalwa becatsha besimoslem abadlulisa amalawulo abe-El Shabab. Umongameli Barack Obama wethekelele isigaba seLouisiana esehlelwe ingozi yempophoma zamanzi adale umonakalo omkhulu. Abakade bekhokhela ukutshengisela kokukhuthaza uZulu labasomabhizimusi ukuthi bangangeni elizweni ngenxa yomthetho enqabela uZulu ukuthi athenge impahla kwamanye amazwe bathi ukutshengisela lokhu sokwaphela kulandela ukwekethiswa komthetho okwenziwe nguhulumende. Umkhokheli wenhlanganiso ye-International Cross Borders Association, umnumzana Dennis Juru, utshele Studio 7 ukuthi uZulu uselakho kungena le mpahla ayifunayo elizweni ethengwe emazweni.
Ye, siyabonga ukuthi i-government yeZimbabwe ilalele abantu ukukhala kwabo, ngoba izinto sezingena kancane, azingeni zonke, but izinto ziyangena ezinjengemagrosari, umuntu uyazibhadalela. Kodwa kukhona okunye ongakavunyelwa ukuthi kungene, okunjengefurniture. Kufurniture kungena amasofa kuphela, okunye konke okunjengama-kitchen units akukavunyelwa. So sithi sebevume kancane, kodwa umthetho usakhona, but bona ba-relaxile nje, abathathi izinto zabantu.
Wona umkhankaso wenu waphelela ngaphi? Amabhasi lezimota labantu liyabavumela yini ukuthi bangene?
Yes, abavumela ukuthi bahambe ngoba i-government kade seyivunyele ukuthi kade sebe-relaxile. Abakhulumanga kodwa sebe-relaxile, ba-relaxile izinto sezingena, ezinye zezinto. So sagcina sesithi abantu bahambe, amabhasi aqalise ukuhamba.
Sikhuluma nje khona eboda kunjani, abantu badlula ngobuningi yini kumbe bahle baba balutshwana?
Hayi, abantu abakabe baningi ngoba abantu abakabe wazi ukuthi izinto ziyangena yini. Njalo abanye kade behode izinto ezinjengesigobo, kodwa abakwanisi kahle ukuthi bazohode izinto lezi. Imbheda kakhulu, abantu kade bephila ngemibheda kakhulu, so abantu abakabuyi kakhulu.
Alo ke ngumnumzana Dennis Juru umkhokheli wenhlanganiso ye International Cross Borders Association ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa. Kunjalo nje inhlanganiso elwela ilungelo labathengi iConsumer Council of Zimbabwe ithi umthetho obusenqabela uZulu ukuthi angene lempahla ethengwe phandle kwelizwe iStatutory Instrument 164 ubangele ukuthi intengo yokudla ikhwele elizweni. Sixoxele esikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Comfort Mujekeza ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ibasket esilalo elokhu kugcina yeleka July litshengisa a slightly increase compared to kweleka June. Likhwele almost 0.9%.
Ngokucubungula kwenu elikwenzileyo kungakubangelwa kuyini ukukhwela lokhu?
Ngaba ebangela ukuthi into zikhwele. Liyabona isikhathi sonke ama local producers laba babe le competition lama producers amanye amazwe. Into zazibuya lapha eZimbabwe. But mhlaka 17 June i-government yagazetha i-Statutory Instrument 164 of 2016. I-Statutory Instrument lesi siyavalela ezinye izinto ukuthi zingene nxa kungela ama permits. So silawo amanye ama retailers lama producers lapha bahle bakhweza izinto bekwazi ukuthi ama consumers asela i-alternative leyana babethi nxa bona bedura bayakwanisa ukuthi bayazidinga phazwe kwelidla.
Manje pho njengoba sisizwa ukuthi umthetho lo ungani bawuyekethisile kancane bawurelaxa, singabona intengo isehla njalo na?
Kanya so relax mbijana ukuthi so nika ama limit ukuthi ama consumers nxa befuna ukuthenga into zokusebenzisa for personally but lazo into zakho nazila ama limit uyayehla mbijana but not much because nxa ukhangela umuntu asuke lapha egoli ukuthi athenga izinto athenga into se 1 month or i 3 kgs kumanye ama products abayabona ukuthi icost yokutravela at times yagcina idlula ukuthi asithengele lapha. But nxa kwakuthi umthetho wabavumela ukuthi bayakwanisa ukuyethenga izinto bazasebenza for 3-4 months, wayekwazi ukuthi nxa ngithenga lokhwana okungaphabaniseki masinya, ngiyakuthenga ngizokugcina ngisebenzise lapha ukuthi akhathe kuma-travelling costs.
Nxa sikhangele lona ibhasikiti leli elikhona kathesi litshengisa ukuthi okungakukhuphuke kakhulu intengo kuyini?
Into ezikhwele kakhulu kubhasikiti leli uyaoni sekukhwele kakhulu but ama-figures akhona lawo akhwele slightly because ngikhulume nge-total ye 0.9% ukukhwela kwento zonke. Into ezikhwele kakhulu ngama food items like into efana ngama tea leaves yakhwela nge 4 cents, into efana lempuphu yakhwela le 40 cents per 20 kg, into efana le salt yakhwela le 3 cents per kgs, then into efana le washing powder yakhwela le 20 cents per kg, isepa zokuwatsha lazo zakhwela le 6 cents per bar.
Alo ke ngumnumzana Comfort Mujekeza esikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi iConsumer Council of Zimbabwe ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Isikhathi kasavume uba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye inhloko zendaba zalamhlanje. Abasakhulayo abangaziwayo baguqula ibizo lesitalada umgabe way beloba ukuthi devolution way. Kuphuma imbono ehlukeneyo ngomlando wetheswa umfundisi Walter Magaya wokudlwangula untombazana okhonza enkonzweni yakhe. Abasakhulayo abalezithupha zemfundo yaphezulu ama-degree abangasebenziyo babikwa besanda elizweni ngenxa yokusilela kwemisebenzi lomnotho oqhubeka ubhidlika. lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com kumbe lisithumele i-text message kumbe i-WhatsApp kunombolo ezithi 1202-465-0318. Sikhona njalo ku-Facebook, Facebook VOA Ndebele. Igama ngu-Chris Gande Lilale.